manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musuwe mugovera kukadzi 17/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chikwata chebato Resistance Coalition for Change chinodoma Wilson Ncube semutungamiri akafanobata matomu. Mutungamiri wenyika vaemazino Munangagwa vanopinda musangano weAfrican Union wechimakumi matatu nenomwe kuEthiopia. Vagari vekumbire kumashonaland central wechema nenzara. Indwe mimwe emisoro yenhaudzirudza nhasi ichibva kuno ku studio 7 iri muWashington DC. National Standing Committee yechimwe chikwata chebato Resistance Coalition for Change chiri kudivira va Sevengezo Shabangu vanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru nhasi vasangana Bulawayo vakasunga kuti chigaro chemutungamiri webato chakasiiwa naNelson Chamisa chinge chichifanobatwa namuzvinafundo Wolfman Ncube vachange vachichinjana navatenda ebiti pamwe naamai Lynette Karenyi kusvika bato iri raita musangano mukuru weCongress vaJacob Mafume ndo vasarudzwa kuti vange vachifanobata chigaro chemutauriri webato Izvi zviri kuuyawo apo chimwe chikwata chebato reCCC kuburikidza neCitizens National Assembly chakadomwa waJameson Timba kuti vafanotungamira bato iri uye kutungamira komiti inonzi iri kutaura navachamisa pamusoro pekungosiya chigaro kwavakaita. Taedza kubata mutauriri wechikwata chavatimba vapromise mukwananzi asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vamafume kuti tinzwe mafambiro aita musangano wavo kuBulawayo.
VaWolfman Ncube ndivo vachange vari acting president webato reCCC. Sezvamunoziva mukuru weCCC akanyora mugwaro achitaura kuti iye achambomira kutungamira CCC ari kumbodzikamisa pfungwa nekuteshera mafungiro kuti achazoudza vanhu kuti achazoita sei saka takasara tine party yanga ine ma vice presidents saka paonekwa kuti paisaita nhonga watonga yanga yakuitika nekutumbuka kwevanhu vanga vachiti vava matungamiri tikati regai paite mutungamiri weCCC kuitira kuti vachengetedze maparlamentarians vachengetedze makansela vachengetedze gwara remusangano vanhu vachikurukura kuti vofamba sei pa next congress ichaitika
saka vachange vachibata chigaro kwengo yakareba zvakadii
vanenge vachiriteta sezvamuno remember tanga tine ma vice presidents matatu vachange vachiriteta vaWolfman Ncube vatenda ibiti navalenotikore vachibata ivo kumazuva anoita 90 days each vachiitisa kuti tinge tichidzikamisa hana vanhu vachiona kuti vofamba sei munyaya dzezvematongero enyika
tiri kunzwawo kune chimwe chikwata chiri kutungamirwawo navajameson timba chichiti ndo chakabata matomu kuCCC saka muchapagadzirisa sei sebato
ndokutumbuka-tumbuka ka kwataitaura vajameson timba havasati vamboelektiwa kana kuti vanhu vazive kuti vakabva nekupi saka vanga vangoisawo musoro yavo
saka vapinda ava vachange vachibata zvigaro kwengo yakadii kusvika maita congress
congress yedu sezvamunoziva yanga ichifanirwa kuita gore rino ichiitwa munana September nana October saka ndoo zvichange zvichiitwa nema acting president avo kuti vakwanise kusesekedza musangano kuti uzokwanisa kunge uchigadzirikana munoziva musangano wedu wanga usingachasangani kuma branch kuma wadzi kuma province kuma district vanhu vanga vangomuona pazvivhitivhiti pasocial media nepamwe pakadaro saka toda kuti tichigadzirisa gwara remusangano ratakajaira rinova iro kuti vanhu ngavasangane vataurirane ndiyo nzira yatakasiyirwa navatsvangirai
vanga vari vakafanobata chigaro chemutauriri wechimwe chikwata chebato reCCC vaJacob Mafume vari parunare muBulawayo neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda musangano weAfrican Union wechimakumi matatu nenomwe kana kuti 37th Ordinary Session kuAddis Ababa kuEthiopia. Uko vati Zimbabwe iri pamberi nechakare panyaya yedzidzo muAfrica uye Zimbabwe yagara yanga ichisimudzira zvidzidzo zvescience. Musangano wemazuva maviri uyu watanga nhasi uye unopera mangwana. Mukuziya nezverwendo rwavamunangagwa tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Hatizive kuti ivo wose munhu mumoyo mavo vanenge vachifunga sei asi muchitarisa zviri kuitika munyika pari zvino mune kuungudza kwakanyanya vanhu vari kuchema vanhu vari kuridza mhere nekuda kwekupazwa kwemisha yevanhu vazhinji zviuru nezviuru zvevanhu havana pekugara nekuda kweoperation iripo iyi yekuputsa dzimba dzevanhu saka idambudziko guru rekuti semutungamiri wenyika yeZimbabwe vaifanira kunge iko zvinezvi vari kusangana nevanhu uye vachisangana nemakurukota ehurumende security forces kuti chii chiri kumboitika kana kuri kuti ndivo vakatuma kuti endai munoputsa dzimba dzevanhu vaifanira kuti vanzwe feedback yekuti zviri kurevei kuvanhu saka handifunge kuti vaifanira kuenda kumusangano iwoyo zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika kudai
musangano wakakosha zvakadii tichiona kuti vamunangagwa vakangopinda munyika vachibva vapfuurira kuenda kune mumwe musangano vachibva kune mumwe musangano kuDubai uku
hapana chandinoziva chakaunzwa nemusangano iyoyo yeAfrican Union ndoo atinoti matalk show yekuti vanhu vanongoenda kunotaura vachibuda pamavhidhiyo kuti vanga variko asi hatina zvatakaona zvinobatika munyika education health infrastructure zvinhu zvese zvakangodhakwa saka ispace yekungonoratidzawo kuti ndiri leader asi maleaders vamwe vakaita savaimbo vamutungamiri veBotswana Ian Kama vaisatoenda kumameeting eAfrican Union vaingoatenda mameeting eSADC as African Union vaitiwo kupedzera hoko padehwe reshindi hakuna chinobuda ikoko
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Shirikadzi yevaimbova nhengo yebato reCitizens Coalition for Change yakapambwa nekupondwa kumabvuku muHarare pamberi pesarudzo dzemabielections dzakaitwa muna zvitagore rapera vatapfuma nei masaya. Amai Maria Joao vanoti vari kushushikana zvikuru nekuti mwedzi mitatu yatodarika pasina kana munhu atasungwa pamusoro pekupondwa kwemurume wavo. Vamasaya vakapambwa nevanhu vakanga vakapakata pfuti vanofungidzirwa kuti nhengo dzezano PF kana kuti vasori musi wa11 mbudzi vakazowanikwa vakafa uye mutumbi wavo wakachekwa chekwa. Vamasaya vakapambwa pamwe chete neimwe nhengo yeCCC vaJeffrey Kalosi apo vaitsvagira mumwe wavo weCitizens Coalition for Change vamunyaradzi kufa hakutizwi rutsigiro rwekuti vave mumiriri wemabvukutafara mudare reparamende. kupondwa kwavamasaya kwakashorwa zvikuru neUnited Nations pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu achiti hurumende inofanirwa kuferefeta nyaya iyi neudzamu uye kusunga vakaita izvi. Amai zvavo vaudza mutungamiri Nkomo Studio 7 kuti izvi zviri kuvakatyamadza zvikuru.
Shuwa ili kubva November kana kumbuti kuita kunge pasina zvakaitika. Saka zvinhu zvinorwadza kuti saka iwo mapurisa vakanyarara pachikiro chakaitika ichochi ichi. Mavari vari kunzwa sei, ini ndokurwadziwa kuti munhu ende munhu anga aine mhuri. Kungonzwa kuti aponzwa kana musi wandake national reporter nyayangu. Saingonditenderedza patiwaidziwa chokwadi kuti vamasai akusitira. Wakangondiwanzira kana mushinge madzoka kumba kana paine zvamunenge maonawo zvamunenge manzwa munodzoka muturudzo. Saka pandakazongwa mande kuti masaya akusisina taona masaya washaya. Nanhasi hanza ndayanyatsousvitsa muchiro ndichiurwadziwa.
Zvii zvamungakurudzira mapurisa acho nehurumende kana vakateerera pari zvino?
Ichangokurudzira hangu kuhurumende nemapurisa acho. Taitika chitiko chakadai, basa ravo ndirekutsvaga mwiri kuti vakazviita ndanani uye zvakafamba sei. Votedza ivo vanenge vari kuzivawo kuti kubudisa chokwadi ndovanenge vasingoda kubudisa chokwadi. Vanenge vari kuzoita kuti bati timu rakazodai riini nofunga ndo rakadai kati vakangonyarara. Saka kunyarara kwamanja ndizvo ndinosema ndikuti vakazvitoro siriasi vakarwadziwa here kana kuti vakangotiwo hanhino.
Musati mambokurukura nemagweta kuti ange achimhanya nenyaya iyi achikurudzirawo kumatare uku kuti nyaya iferefetwe.
Handina gweta randakambotaurawo naro.
Kune avo vakanga vasingavazivi vamasaya, mungati murume wenyu munhu akanga akaita sei?
Murume wangu sikugarisana kwataita. Munhu anga akamira pachokwadi chandipa basa ringave ramwari ringave cheirori zvavo chavakazobatwa pava rino ndekuti zvisvike zvakanaka. Kunguva basa ramwari hakuna chinhu chavaironga chisingaendeki. Chero kana ikoko hakuna chinhu chavaironga chisingaendeki. Munhu aiti akamira pazvinhu zvake chaiendeka. Kuti wambonetsana nemunhu wambotukana nemunhu saka urovana ndinganyepa.
Kana pane vanga vachiita zvematongero enyika mumhuri vachiri kuzviita here kana kuti vakutya kuti togonawo kupondwa pasababa?
Vekumhuri kwavo vakatya musi wacho nawazvaitika ndopa wakatya. But kana ipapo vamwe vasinganzwisisi kuti ndiwo zvavangovari asi vaibuda pachena kuti inini hangu izvi ndo zvandamutira ndo zvandamutira. Kune vamwe vangwari ubato rimwo tiangokurudzirwa kuti ngatimbodai. Saka zvakangooma.
Semunhu wemurume vamasaya vaimbokushandirai vachishandira mhuri yavo, pari zvino muri kuzviita sei? Uri sei upenyu?
Ndikubatsirwawo ndichini makanzeras mainzi kana sikofizi yemwana vakayabhadhara. Vanotiwa vakagarawo ivikotumbwa vanhu tiende kunoti vemasaya zvekufamba sei pane chavasina henu kutenga vanhu voionazvo chivari chikafu mari yeskofizi ndakangototi vabhadhara.
Vari kuenda kuchikoro vana vangani?
Iwani chete ari fomu fomu.
Vanga vari amai Maria Zhuwau vaive mudzimai wenhengo yeCCC yakapondwa kumabvuku vatapumanei masaya vari parunhare muHarare namutungamiri Nkomo Studio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nemusi wemuvhuro nezvenyaya iyi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nemuvhuro kukadzi 19 na 8 p.m. tichange tichikurukura nyaya dzekurima mbeu dzakaita semhunga, mapfunde nezviyo idzo dzinogona kupedza nzara mudzimba munguva ino yekushanduka kwemamiriro ekunze. Tichanzwa kubva kuna muzvinafundo tafadzwa naShema Baudi avo vanoshanda neUniversity of London kuBritain. Tichanzwawo pfungwa dzedzimwe nyanzvi munyaya dzekurima kusanganisirawo pfungwa dzevarimi. Sanganai neni Evans Zininga paLive Talk nemuvhuro na 8 p.m. apo tichatarisa zvakadzama kurima kunopedza nzara muZimbabwe pamwe nekuvaka utano hwakanaka hwevanhu.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Zino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Meta Fox avo vanova ivo munyori wemabhuku. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu chii chakaita kuti mutange kunyora mabhuku semudzimai.
Chakaita kuti ndinyore bhuku iri kuti one day ndakangotanga kunzwa mudumbu musingazi kuti tsike kufamba zvainetsa ende kuti ugare saka ndaifanira kundakarava saka ndakaita 5 days ndiri constipated apo side ndiri kwata apo dumbu rinenge richifuta kanga kuna nemhuru yosina after 5 days ndipo ndakazokwanisa kudrive ndipo ndakaenda kwa doctor ndipo akandiudza kuti it's because of my fibroids kwa doctor obviously vanowanzo kurudzira zvesejari but ini ndakati harekenimboona kuti hakuna chinhu here but one thing takataura akati kudya nyama kunokonzeresa mafibroids so ndakazonoitawo research yangu ndobva ndatozoona kuti hazvishuwa kune vanhu vakawanda vari kutotaura kuti patakangotidya chikafu mafibroids akatanga kupera ndipo pandakazodiscover inonzi alkaline diet from Dr. Zepi ndipo pandakaichaya and sure enough ndakatoona achange nyange ndotanga kuperera pain pakanga pakusisina ndipo pandakatozoona kuti vazhinji vanozviziva kuti digestive system yakangofanana nekaini kainzi nekanzi yatesa yapa zvinhu izvi zvinobva zvatongopara kango zvakangofanana negasi digestive system bekuti inobatsira kuti matoxins abvembole zvirwere zvizhinji zviri kukonzerwa nekuti mune matoxins akawanda.
Bhuku renyuri rinonzi chii uyezve rinowanikwa kupi?
Bhuku rangu rinonzi From Pain to Victory. Rinotaura mastori yepain yangu nefood yandakazochinja and my recipe is kuti ukadya for 30 days unoona a change in your body especially panyaya yemafibroids and then unotobatsira kuti ne weight loss because unenge wakubudisa zvese zviri anecessary mudumbu mako saka paAmazon ndopamunoenda munongogugla kuti From Pain to Victory.
Tinoona zvakare munoti imi munoshanda nekukwanisa kunge muchibatsirawo vamwe vari kumusha vanenge vari kuda kuuya kuCanada kuzoita mamwe mabasa munee muchizviita seizvi?
Kuuya kuCanada kune nzira dzakawanda. Unogona kuuya ezovhizita nedzimwe nzira izvozvo zvinona anonzi immigration consultant saka ndizavanhu vandoziva then kozoti vaive vari kuda kutsvaka mabasa ndakaestablisha employment agency jese takapedza challenge yangu sara chete ndeyekuchiwana vanhu vacho vari kutsvaga vanhu vanoshanda from outside.
Asika pane vamwe vanochema chema vachiti ivo pane vanhu vakadzi mari dzakawanda dzevanhu vari kunana Zimbabwe nekune dzimwe nyika dzemuAfrica vachivatiwo vachavaunza kumafura nyoro akadai seCanada. Imi munochengetedza sei panyaya dzakadai?
Tinochengetedza panyaya dzakadai nokuti hatisere mari yemunhu. Kampani yatinoisa tsvagira ndo inotibata. Kunoku makampani avo haungounzaunza munhu. It's very strict. Kune inonzi labor assessment impact. Government inenge ichitarisa kuti iwo uri kuti uda kuemploya munhu ari kubva kuZimbabwe munomuwanda here. Saka that process ikaitwa munhu iye kana ane iyo inonzi LMIA yacho anenge aqualified kuita sei pakuhaya. Saka step inoitwa ndeyekuti toti takontracta nekampani iyo yatitsvagirira isusu vatawana munhu tomuita pre-qualify interview online kuti tione kuti tiri kunza here the right person. Hatina sendi ratinotora patinomuendesa kukampani paanozointavhiewa necampani yacho iyoyo akawana basa ndivo vanozomugadzirira work permit vanenge vane LMI already saka vakumugadzira work permit kana zvaakuda zveimmigration unofanira kutsvaga munhu ari licensed ari qualified. Pane mawebsite ari kuno kukanada saka machances ekuti munhu abirwe mari hapana because isusu kampani yedu hatitobvumizi zvokutongobata mari munhu akangomharaunda tamupa $10 andibatsire kuuya license inobva ratovhisa vanenge vachida kundifollowa vachida kunzwa movi ndinondifollowa pafacebook ndopandiri very active ndinosendera message kumessenger ndinoshandisa zita rangu MATXER then last name FOX.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitaura pamusoro penzara inonzi yapfunya chisero mudunhu rembire kumashonaland central. Muguziya nezvenyaya iyi tabata mugari wekumbire uye vakakwikwidza musarudzo dzeparamende vakamirira bato reCCC mudunhu iri vaBlessing Karembera kuti tinzwe zvizhinji.
Dambudziko rakanyanya kukura pane inonguva nderekuti vanhu vakuvara nenzara, hakuna chikafu, mvura haina kunazonaya zvakanaka. Kune avo vamwe vanowanzorarama nekurima mumarutivi erukova, chikafu chavo chakayeridzwa nemarukova aya, havana chekubata. Ndo vamwe varikutongotarisirwa kuti vangangowanawo zvekudya. So pari zvino hakuna mvura, mbesa dzese dzakaoma, kuri kupisa zvakanyanyisa.
Vanhu vangani vakatarisana nedambudziko ramuri kutaura iri vakarembera?
Panhamba yevanhu vari kuda kubatsirwa pachirungu tingangoti i36,000 people, iri constituency yese zvayo, nekuti vanhu vakaomerwa pari zvino. Ndingangoti chikafu chinogona ngechikwana pamhuri inenge iine mudzimai nomwana nomurume, vanhu vatatu ava. Tingangoti pamwedzi vanoshandisa 20 kg yehupfu kuti vakwanise kunge vachibika, nekuti vanhu vanorarama nekudya sadza.
Muri kutaura nezvekuti hakuna kunaya, kune drought mudunhu menyu, asi tiri kuona kuti vanhu havasati vatanga kudya zviri mumunda. Muri kutaura here kuti drought iri rakakanganisa gohwo regore rapera?
Pari zvino tingati drought ihongo yakanganisa mararamiro evanhu, nekuda kwekuti pari zvino vanhu dai vaakudya mananga, dai vaakudya mapudzi, dai vachidya chibage chinyoro, chinoita kuti vave vanokwanisa kubatsirikana. Nokuti mararamiro evanhu mumbire havazi malarge scale farmers panyaya yemukohwo wavo, zvavanenge vakohwa zvinonovasvitsawo mune mumwe mwaka. Saka pari zvino dai vanhu vangu varikutodya zvandataura izvi. Saka ndozvo tiri kuti drought iyi yakanganisa zvikurusa kuti vanhu dai vari pane chimwe chinhano chekunge vari kudyawo zvimwe zvirimwa zvavo.
Tiri kuonawo zvakare WFP iri kupa chikafu kuvanhu, havasi kukwanisa here kunge vachipinda mudunhu menyu, kana kuti vanhu vemudunhu menyu vari kusiyiwa muchirongwa ichi?
Pari zvino hapana maorganizations ati ambounza chikafu kuti vape chikafu munharaunda. Asi pajurujena muri muward 3 vanhu vakapiwa hupfu nehurumende, asi hupfu hwacho yakanga iri ma20 kgs ari 15 achinzi azopiwa vanhu pahousehold yoga yoga. Asi munoona kuti mujurujena mune vanhu 100 plus, kwozoti vakwegura vanenge vari more than 15. Saka mapiro akazenga akuitwa hupfu uyu vakanga vakuti ngatichipa yavakwegura. So vakazopedzisira vanhu vaakupiwa ma20 kg vanhu vachigovana vari vaviri, zvoreva kuti 10 kg pane vanenge vakwegura.
Ko madzishe emudunhu menyu pamwewo nehurumende vari kuti nedambudziko iri?
Madzishe vanenge vachitonetsekanawo nekuti zvinozoitika nezvekuti vanhu vanenge vaakutoendawo kune madzishe vachiita sei vachinopotera nekuti vatsvage rubatsiro. Asi dzimwe dzenguva madzishe anosvikawo pakuremerwa.
Ivo vagari vari kuti nezvekuitiaizvi?
Vanhu vemunharaunda yembire vari kutoshushikana nenyaya yechikafu ichi, kuti hakuna chikafu chiri kuwanika, uye pese panenge pari kuda kuitwa madistribution zvakafanana nembeu nezvimwe zvakadaro, panozopedzisira paakupinda mapato akafanana nefazi vachizoda kuvhiringidza kupiwa kwevanhu kwavanenge vachiita zvinhu izvi. Ivo vacho ndo vanezenge vaa kutotora zvinhu. Saka vanhu vari kuchema pari zvino nekuti bhakiti rimwe chete rechibage riri kutengeswa $12 kusvika ku$15.
Ko pari zvino vanhu vari kumborarama sei vakarembera?
Pari zvino vanhu vari kutambudzika. Mararamiro avari kuita vaakutoita butter trade, vamwe kwaakuchichinjana nembudzi munhu opiwawo kana riri bhageti rechibage, kana kuti kwaakuchinjana nehembe, anenge aine hembe oro kana zvibhutsu munhu opiwawo chibage. vanhu vakutoita zvekutosunza.
Zvichemo izvozvi matima zvisvitsa here kune mumiriri wedunhu renyu pamwe nemapazi anoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu?
Hongu, zvichemo izvi zvinosvitswa. Tine mamwe magroups atina vanenge aina vanhu vose vane mapato kugariswa kwakanaka zvevanhu vanenge vari mawhatsapp group. Munoitwa madiscussions akadai, asi chinonyanya kuzoshamisa ndechekuti vacho vanenge vari vatungamiriri vedu havazowanika vachizotipawo kana feedback yekuti zvinhu zvakamera sei.
Vanga vari mugari uye vakakwikwidza kuti vange vachimirira Mbire mudare reparamende, vakamirira bato reCCC vaBlessing Karembera vari parunhare neStudio 7 muchirongwa chedu cheupenyu hwedu. Takundikana kubata mumiriri weMbire muparamende vaDeft Butau pamwe chetewo neFazi kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, vamwe vatsigiri vemutambo wenhabvu vanoti makundano enhabvu yemuAfrica AFCON 2023 akaitwa kuIvory Coast yaive vhura meso inofanirwa kunge yakapa Zimbabwe gwara rekutevera. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makwikwi aya akatambwa kubva musi wa13 Mbira akapera musi wa11 kukadzi apo Ivory Coast yakasimudza mukombe uyu mushure mekurova Nigeria 2-1 mufinari. Muri yenhabvu munyika inoti makwikwi aya yaiva vhura meso kuti Zimbabwe igadzise zvinhu kuti maWarriors akwanise kusvikawo padanho raikwikwidzwa iri. Chekutanga aimbotambira Cape United Frank Nyamukuta anoti ari kukatyamadzwa kuti Zimbabwe iri kutarisira budiriro iyo isina nhandare kana imwe chete zvayo yekuti chikwata chenyika chitambire mitambo yacho. Anoti nyaya yedzinhandare iyi inoda kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti zvinonyadzisa kutambira mitambo yepamusha mune imwe nyika uyezve zvinokanganisa matambiro echikwata chacho.
Ngatigadzirei maground not to go and play international football outside your country is so embarrassing to be honest.
Zimbabwe yatarisana nemakundano e2026 World Cup apo ichatamba mimwe mitambo pamusha neBenin, Lesotho, Rwanda neSouth Africa. Gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare yeNational Sports Stadium ichange yagadziriswa pachadzoka mitambo yeWorld Cup asi aka hakasike kutanga vachivimbisa izvi asi pasina chinobuda. MaWarriors akatambira mumwe mutambo wavo wepamusha we2026 World Cup neNigeria kunyika yeRwanda uko vakaita mangange 1-1. Kunze kwe2026 World Cup Zimbabwe ichange ichikwikwidza zvekare makundano emunzira yekuenda kuAFCON 2025. Mutsigiri weDynamos vaAdam Mukwasi vanoti pamusoro penhandare Zimbabwe inofarira kupa basa murairidzi ane ruzivo rwenhabvu yemuAfrica.
Tadii kuramba takatsunga pane izvozvo kusvika tasvika paclass chaiyo. Tinosvika takambenge tiri mulevhu yakanaka nekuda kwevana vedu.
Zimbabwe yanga ichirairidzwa naBautema Brito wekuBrazil uyo akadzokera kuPortugal kwaanogara mushure mekupera kwechibvumirano chake chebasa. Pamusoro pezvo muongorori wemutambo wenhabvu vaBozwo Marimo vanoti vari kutungamira nhabvu veNormalization Committee vanofarira kuronga mitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvine mazita mukuvaka maWarriors.
Takuda kuti tichinyatsoita gadziriro dzakasimba muno muZimbabwe yekuti toitawo mafriendly matches nematims mahombe yekuti tinokwanisa kunge tichigadzira timu yedu.
Vamwe vatsigiri venhabvu vari kukurudzira maWarriors kuti ateverewo tsoka dzebafana bafana yekusouth Africa iyo yakatamba zvinonwisa mvura kuAFCON 2023. MaWarriors eZimbabwe akadzoka munhabvu yepasi rese musi wa11 Chikunguru 2023 mushure mekumbodzingwa neFIFA nemhaka yekupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndikusiyai mwina Chris Gande.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.